Bashara nevatorere nawo muHarare nhasi. Anamjuru vati nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa pakati pemapato anopikisa hurumende yeZANU PF pamberi pesarudzo hadzisati dzavepo.
Chokutanga kutaurirana nemamwe mapato kuri kunyanya kutauriranwa mumapepanhau. Unonzwa mai mujuru vachinzi vasangana navatsvangirai. Mai mujuru vapenga nokuti varamba chinzvimbo. Amai mujuru vazodi handisati ndaonana navatsvangirai kubva takaparadzana panguva yehurumende yemubatanidzwa kusvika nanhasi.
Mashoko amai mujuru aya anotevera mashoko anga achibuda mumapepa nhau ekuti nhaurirano idzi dzave pachinhano chepamusoro. Zvataurwa namai mujuru zvinotsigirawo mashoko akataurwa nemutungamiriri weMDC vamogeni tsvangirai mwedzi wapera ekuti hapana nhaurirano dzati dzaitwa. Vatsvangirai vanonzi vakaudza vatsigiri vavo kuti pari zvino vanofanira kugadzirira sarudzo dzemuna 2018 sebato, kwete kuswera kufunga zvenhaurirano dzisipo. Zvisinei, amai mujuru vati vakazvipira kuita nhaurirano nemamwe mapato vaine chinangwa chekunyurura vana vezimbabwe kubva mumadhaka mavari. Vatiwo vanoda kuti mitemo yose ine chekuitwa nokufambiswa kwesarudzo igadzirizwe sarudzo itsva dzisati dzaitwa sezvinowanzotaurwawo nemamwe mapato anopikisa.
Sezvandareva munhauro yandakupai, isu hatirambe kutaura nevane pfungwa dzakafanana nesu. Vamwe vangu vanga vachionana navo vari paukama, vari pakunzwana, vachivaudza kuti zvakananga musangano wedu ndozvipi. Pavaitaura navo inguva yakati rebei mumashure umu tisati tatombonyoresa musangano wedu. Saka zvimwe zvacho zvamaitaura taitadza kunzwisisa kuti muri kuzvitaura zvichibva kupi, nokuti isu tanga tisati tane musangano wanga wanyoreswa pasi. Saka vemapepa zvimwe zvacho ndofunga munenge muchinyora kuti tiwane mari. Ndinofunga makaita mari uye ndofunga mucharamba muchiita mari. Saka ngatichiitai mari tazochitaurirana sezvo tane bato rako pamurapo.
Vati pari zvino bato ravo riri kugadzirira kuti riite kongresi yaro yekutanga ichasarudza utungamiriri uchaita basa rekugadzirira kuti bato iri ripinde musarudzo dzemuna 2018. Amai mujuru vaenderera mberi vachiti Zimbabwe inyika inofanira kudyidzana nedzimwe nyika, vachiti kana vachinge vakunda musarudzo dzemuna 2018 vachadzosera nyika mubatanidzwa wecommonwealth. Zimbabwe yakabuda mucommonwealth mushure mekunge mutungamiriri wenyika varobert mugabe vapomerwa mhosva yekubirira musarudzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu izvo zvavasina kutambira. Amai mujuru vati vari muchiuto havafaniri kupinda mune zvematongerwo enyika sezvavari kuita pari zvino, uye vati vane urongwa hwakakomba kwazvo hwekuvandudza upfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vawane cheuviri kuburikidza nekupedza uori hwavati hwatekeshera muhurumende. Vachipindura mubvunzo womumwe mutori wenhau wekuti ukama hwavo navamugabe hwakamira sei pari zvino, amai mujuru vati havana nguva yekuswera vachitaura nezvavamugabe vachiti chakakosha kutungamidza zvido zveveruzhinji mberi. Vati havafunge kuti vamugabe avo vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri mwedzi wapera havangarangarire zvimwe zvituko zvavakashandisa vachivatsvinyira. Vatiwo havana mhosva yavakapara ndokusaka pasina kana mupurisa mumwe chete zvake akambovasunga nenyaya dzeuori nekuda kuponda vamugabe dzavaipomerwa pavakazodzingwa muZANU PF. Pavapedza musangano nevatori venhau, amai mujuru vawana vakamirirwa nevatsigiri vavo panze pehotera yavanga vachiitira musangano uyu avo vavatambira nemufaro mukuru. Amai mujuru vaudza vanhu ava kuti vakazvipira kuvashandira uye vashoropodza nyaya dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika.
Iye zvito tavakuya nezvidzidzo zvedu tinopangidzira kuti zvakarwirwa zvatiripo nhasi pano nekwatiri kuenda kana ndichiti zvakarwirwa ndiri kutaura kubva tichibva nguva dzehondo chaizvo.
Mumwe wevatsigiri vavo amai Nesta Chikore avo vati vanogara mubudiriro vati vari kufara zvikuru kuti amai Mujuru vakaumba bato vachiti vanotarisira kuti vachatungamidza zvido zvemadzimai pamberi sezvo ivo amai Mujuru vari mudzimai pache zvavo. Zvichakadai, amai Chikore vakurudzira kuti amai Mujuru vashande pamwe chete nemamwe mapato kuti vabvise utongi hwezanu PF.
Inini sanike ndiri saini ndinonzwa kufara. It has been a long time. Patataka mirira tichingofunga kuti amai dai vachingouya kubva patakatanga kuzvinzwa timboonawo kuti pamwe zvingaite matambudziko yaya ari munyika. Isusu semadzimai tiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana, saka taimboti pamwe vakauyai vanogona kumbonzwisisawo zvichemo zvedu, kutambura kwatiri kuti tachingobatsira kuvaka kuti tidzoreredzei nyika yedu tese pamwe chete, sezvo tese takangotarisa tichiona kuti nyika haina kumira musha. Saka taingoti pamwe amai vakauya iwo nevhoisi ravo rekumusoro waigona kuzombotisvitsirawo tikabatana navo nyika inoenda kumberi.
Mumwe mutsigiri webato reZimbabwe People First Muzvare Charlene Kanoshambira vati vane tarisirowo yekuti kupinda kwamai Mujuru mukupikisa hurumende yava Mugabe kuchabatsirawo kugadzirisa nyaya dzekushayikwa kwemabasa.
Isu sevechidiki tinotambira kupinda kwamai Mujuru mubato nekuti izvinezvi kana kuzvidzidza chaiko chaiko hatichadzidziri pasina, takuziva kuti kune zviriko kumberuko kana mabasa chaiwo chaiwo aakuvhurika.
Amai Mujuru pavaita musangano wavo nevatori venhau panga paine vanomirira nyika dzekunze nevamwe vari mune zvematongerwo enyika vanosanganisira vadidmas Mutasa, varugare Gumbo, vadzikamai Mavhaire, vaibo Mandaza, retired major Kudzai Mbudzi, vasilvester Nguni, vabright Matonga, vapiason Mungofa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Leader Angle. Leader Angle.